ndakatyabadzwa sikuru nezvandiri kuona zvichitenderera izvozvo uye nedanho rinoda kutorwa nemakurukota. Ndiri kudaro nekuda kwekuti ndaifunga kuti zvatakabva mutongi wapuresident Mugabe tichaonawo utungamiri hunoti ukatongetonge wosiyira vamwe, vamwe wouyawo votitongetonge wosiyira vamwe, yobva yaitatsika mune zvematongerwo enyika eZimbabwe. Asi tiri kuona kuti tinenge taramba tiri ipapo pakare patakanga tingori, pekuti apinda pachigaro chekwamutungamiri weZimbabwe haachatodi kubva, haanoda kutobviswa nerufu chete. Danho iri rinotidzosera kumashure zvikurusa.
Vatongogara, munotiwo nedanho ratiri kunzwa rinoda kutorwa iri, tichiona magwaro ari kutenderera mumadande mutande umu ari kukurudzira kuti pawandudzwe bumbiro remitemo kuti pange pachiwedzerwa nguva inogara mutungamiri wenyika.
Tinongoona kuti kunyange chanzo mutungamiri wenyika vakataura kakawanda kuti ini ndoda kuzorora muna 2028, asi vanhu vari kuona kuti nemabasa akawanda ebudiriro ari kuitwa navamunangagwa, vanhu vari kuti baba rambai muipo pachigaro. Vanhu ndo vari kuramba vachifosa baba munangagwa kuti baba munangagwa rambai muchitonga muri pachigaro. I think president is led many statements regarding the issue of third term rakaanyandisinzotezamutafaadoo, but vanhu vari kuramba vachiisita. Saka vanhu vane chinyimba kuti at the end mama vachanzwa kuchema kwevanhu. It's not about the president wanting the third term, it's about the people of Zimbabwe wanting the third term. Now opposition is enjoying the call for president Mnangagwa to extend his term. Takaona even kuconference dzakaitwa kubulawayo ZANU-PF SRChain macocus meeting dzisakaitwa kati baba Mnangagwa rambai muripo kusvika 2030. Vamunangagwa kati hai minzi akazozorora, but vanhu vari kungambowatinesa kuti baba rambai muchitonga. Saka vana vari kuchema kuna baba kuti baba musaende, baba musaende. Ndozviri kuitika munyika yeZimbabwe izvozvo.
Profesa Mukonza, manzwa zvataurwa navatongogara hanzi vanhu vari kuchema kuti baba garai. Zvingaita here kuti baba wabvume kana kuzoonekwa vachityora mutemo nokuti vanzi nevanhu garai?
Vakandemiri vatongogarai hama yangu yakanaka chaizvo, asi mafungiro avari kuisa pajekereraya handi mafungiro akanaka, handi mafungiro anotora Zimbabwe kuendesa mberi. Togoti hazvo vanhu vari kuti vamunangagwa ngavaenderere mberi sekutaura kwavari kuita. Ivo vamunangagwa havagoni here kuti aiwa, inini zvinotaura bumburo remutemo ndezvekuti ukatitonge matemo maviri womira, inini ndaita pangu, regai ndichiire vamwe. Chimwe chandoda kuti nditaure vakandemiri ndichipanana mazano navatongogara nevamwe vari kuZANU-PF nevamwe vari kutsigira pfungwa idzi ndechekuti kubudirira kwenyika hakufani kuiswa mumaoko emunhu mumwe chete. Nyangwe murimo muZANU-PF imomo, vashaya here mumwe anogona kungouya achiita zviri kuitwa navamunangagwa kana kuita zvitori nani?
Vatongogara, mubvunzo uyu
mubvunzo wakanakisisa iwowo. ZANU-PF kune bumbiro remutemo, kune macongress atinoita after 4 years tagoenda kusarudzo. Kana aripo anofunga kuti ini ndinoda kubvunza vamunangagwa kuti ZANU-PF mune dhemokrasi nokaona munangagwa waine dhemokrasi, munhu anongotaura pfungwa dzake hakuna anombunikidzwa. Saka pane vanofunga kuti isu tinoda kupinda pana baba munangagwa patinoenda kukongresi yedu yeZANU-PF ya 2027 anokwanisa kuuya akahwinawo ndiye anotungamirira. But nemamiriro akaita zvinhu izvozvi, vanhu veZimbabwe ndivo vari kuti baba munangagwa rambai muchitonga ZANU-PF opozisho nyika yose iyo munangagwa vachitoda.
Muzvinafundo Mukonza, nyika ine kwaingaenda here tichionawo kuti kana vanopikisa vari kunzi vabatanawo zvakare neZANU-PF mukukurudzira kuti vamunangagwa varambe vari panyanga?
Vakandemiri, mubvunzo wekutanga kubvunza ndewokuti ivo vatiri kuti vanopikisa vanopikisa here zveshuwa, nekuti maonero andinovaita inini ava vangovo vamwe chete nevekuZANU-PF.
Vatongogara, zvinosiya papi remangwana izvi, imi ndimi vari kunzi vechidiki, remangwana riri mumaoko menyu, inhaka ipi yamuri kusiyirwa?
Inini nemaonero andinoita kana vazhinji vanhu vataura zviizvo zvinenge zvasarudza vanhu, ndisaka vanhu vachienda kureferendum kana vazhinji vachinge vapasisa mutemo zvinhu zvakureva kuti ndiro danho ratatora sewana weZimbabwe inenge tinda munhu mucheki. Oh, ramangwana redu, we take responsibility as we say it kumberi,